Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumiguru 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mutungamiri weMDC vamogenitsvangirai vanokokera musangano wevatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanodomwa neWHO sa Goodwill Ambassador anomirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino pasi pechirongwa chitsva chebiometric voter registration kana kuti BVR. ZEC inoti iri kuda kuti inyorese vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa ichi. Asi vanopikisa nemasangano akazvimirira oga vanoti havaoni ZEC ichisvitsa uwandu uhu. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai makarau akatanga nekuvabvunza nezveuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Pari zvino kupera kwakaita zuva ranezuro vanhu vanga vanyoresa vanosvikawo pa 814,000 nyika yese. Asi asiriwo ma centers esati nawo mamwe panguva idzodzo anga asakakwanisa kuti vatipe kuti vanhu vangani vavanyoresa. Saka tinofungidzira kuti vanongodarika pa 814,000 shomanana.
Muri kufara here neuwandu hwevanhu vanyoresa kusvika pari zvino?
Asisati taakufara neuwandu hwevanhu ava. Tinofunga kuti vanhu ava vashoma nene zvachose. Vanhu vachiri kuzengurira kuya kuzonyoresa. Saka tinoda kukurudzira vanhu vese ruzhinji rwese rweZimbabwe, kunyanya kunzvimbo idzo dzatakaisa mavoter registration centers, kuti ngavauye vazonyoresa. Nekuti kusvika musi wa25 tinenge taakusimuka kubva kunzvimbo dzavo taakuendawo kune dzimwe nzvimbo. Zvinozoita kuti zvisavaitire nyore kuti vateerewo kwatinenge taenda. Saka kupera kunoita svondo rino tiri kukurudzira vese vari munzvimbo idzo dzatakatanga nadzo kuti ngavachiuya vapedzese vanyorese vese. Iye zvino tiri pandingati pa11%. Tanga tichifungira kuti kupera kunoita chirongwa chedu ichi musi wa25 tinge tasvika pa25%, nekuti ndo 1/4 zvichienderanawo nephase 1 pamaphase 4 atinawo.
Asi tichitarisa iro dambudziko iroro, muchiri kufunga here kuti mungakwanise kuti mukwanise kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe?
Vanhu vedu vakauya vese tinofunga kuti tinokwanisa, nekuti mishina tinayo. Chatiri kungoshaya chete vanhu vari kuuya kuti vazonyoresa. Saka tinoda kuramba tichingokurudzira vanhu kuti ngavauye neuwandu hwavo vauye vazonyoresa. Vakauya vese tinodayira kuti tinosvika namba yedu yatiri kuda ye7 million.
Kuti vanhu vauye kuzonyoresa vakurumidze kubatsirwa, zvii zvavanoda?
Tinoramba tichidzokorora kuti vakurumidze kubatsirwa, ngavauye vaine chitupa chavo chinoverengeka. Chingadai chiri cherata, chingadai chiri cheplastic, chingadai chiri chebepa, chinonyatsorakidza zvakakwana mazita avo, kuti vakaberekwa musiwani, nekuti icitizen here kana kuti havazi citizen. Ngavauyezve vaine rimwe gwaro rinorakidza kuti vanogara papi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Oh,
Mutungamiri we MDC vamogentsvangirai nhasi vapinda mumusangano we MDC Alliance wekuziya nyaya dzemubatanidzwa uyu. Aka ndiko kekutanga vatsvangirai vachipinda mumusangano uyu kubva zvavaenda kuSouth Africa kunorapwa uko kwavakadzoka svondo rapera. Musangano wanhasi watenderana kuumba makomiti achange achiona zvinhu zvakasiyana siyana kuitira kuti pave nekubatana mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota gore rinouya. Vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vakurudzirawo vanhu vemuZimbabwe kuti vaende kunonyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. VaWelsh Mancube veimwe MDC ndo vadomwa kuita mutauriri weMDC Alliance basa ranga richiitwa navaJacob Ngarivume veTransform Zimbabwe. Musangano wanhasi wanga uchikokerwa navatsvangirai vanova zvakare mutungamiri wemubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadomwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO semunyarikani achanga akamirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases. VaMugabe ava vane makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa vakadomwa mazuva maviri apfuura pamusangano wezvirwere zvisingatapuriranwe uri kuitirwa kuUruguay. VaMugabe vakaenda kumusangana uyu negurukota rezvekunze vaWalter Muzembi, gurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa pamwe nemamwe makurukota ehurumende yavo. Vachitaura vari kuUruguay, vaMuzembi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaMugabe vakadomwa semunyarikani izvo zviri kufadza nyika. VaMugabe vachange vari pachinzvimbo ichi kwemakore maviri uye basa iri haribhadharwe mari. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kushamiswa nezvaitwa neWHO zvekudoma mutungamiri ari kukundikana kugadzirisa nyaya dzeutano munyika make, izvo zviri kupa kuti vakuru vakuru muZimbabwe varapwe kunze kwenyika. VaMugabe pachavo vanogara vachibuda munyika vachinorapwa kuSingapore. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nhasi vadomwa nemapato anopikisa mana kuti vatungamiri mubatanidzwa mutsva uchakwikwidzana nezano PF musarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato mana anoti PDP inotungamirwa namai Lucia Matibenga, Zunde, Dare neNational People's Party asarudza mai Mujuru kuti vatungamire mubatanidzwa wemapato aya uri kudaidzwa kuti People's Rainbow Coalition kana kuti PRC. Kusarudzwa kwaitwa mai Mujuru semutungamiri wePRC kwave kureva kuti ndivo vachakwikwidzana navaMugabe vakamirira PRC musarudzo dzegore rinouya. Amai Mujuru vati vanofara kuti vadomwa semutungamiriri wePRC.
Nini pamashoko angu ekutambira kudomwa ndekuti ndiri kuona ndisina mashoko anokodzera kutenda chido charatidzwa nevamwe vangu nemisangano yavo nemasangano avo, nokuti kana iri seNPP hapana chimwe chavaikwanisa kuita kunze kwekungoti wedu president ndiye watingade kuti anga achidomwa.
Vatiwo chave kudiwa kwave kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese sevavhoti nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kana vachinge vapinda mumasimba ekutonga nyika.
Tinofanirwa kunge tiri kukuridzira vamwe vedu vari kunze kwenyika kuti vange vachiva nechido chekuya kuzoregistra kuti vavhote, kusanganisirawo vari muno vacho kuti vafanira kunge vachizoregistrawo zvakare. Ndofunga ndataura zvakare nemasangano anosanganisirawo nyangwe imi vekupepeta nhau, nyangwe vanoona zvekunyoreswa kwekuti vanhu vavhote, nyangwe vapi zvavo vari muno muZimbabwe. Tiri kungokurudzira kuti ngatibatanei tese, nokuti chinhu chatiri kufanira kuita ichi chinhu chinokosha chekuti nyika yedu idzokere pakare nekudarika pamberi.
Amai Mujuru vati nhaurirano nemamwe mapato asiri muPRC akaita semapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance neNational Coalition of Democrats dzicharamba dzichienderera mberi nechinangwa chekuti mapoka aya aite chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya.
Mamwe mapato tiri kutaura nawo vazhinji tiri kutaura navo, asi ndiri kungoti inini aiwa nguva haisi kutimirira. Ngatikurumidze kuziva kuti chinhu chatiri kuda kuita panapa chichabata vanhu vakawanda. Saka isisu ngatiregei kuzvinzvera, kuzvifunga nokuda kutsvaka zvinzvimbo kana kuti handidi kuti ndizoitwa zvakati. Isisu ngatichingozivai kuti chatiri kuda kuvaka zvikurukuru ndichocho chekuti nyika yedu yabva here mumatambudziko.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hamai Mujuru nemutungamiriri weMDC vaMogeni Tsvangirai pamwe nevakasarudzwa kuti vatungamirire CORD vaElton Mangoma vakasabatana pamberi pesarudzo zvinopava Mugabe mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanotengesera migwagwa vari kurasikirwa nezvinhu zvavo zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora, izvo vari kutorerwa nemakanzuro maguta zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti makanzuro anofanira kubvisa mumigwagwa vose vari kutengesa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mamwe madhorobha asati atanga kubvisa vanotengesa mumigwagwa, mumaguta akaita seHarare neMasvingo, mapurisa ekanzuru pamwe neZimbabwe Republic Police ari kufamba mumigwagwa achitora zvinhu zvevanhu vanonzi vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Kumasvingo, vaya vanenge vatorerwa zvinhu zvavo vanokwanisa kunozvitora kumahofisi ekanzuru kana zeta rapi kana vachinge vabhadhara faindi. MuHarare, kanzuro inotiri kuparadza mirivo, michero nezvimwe zvinhu zvinosvika matani maviri zuva rega rega. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMike Uchideme vanoti zvinhu izvi zvinonzi maperishables hazvibvumidzwe kudzorerwa mumigwagwa.
Zvinhu izvi zvinenge zvauya pano kuno kumunicipal police, tinobva tazvipwanya. Tinozvipwanya kuti zvisadzokere kunotengeswa zvakare, nokuti tinenge tazvisanganisa nezvinenge zvataita tora panangana nangana zvosangana, uye vazhinji vanenge vachiita mabasa aya macho vanenge vachitengesera panzvimbo dzisina hygiene. Saka kuti muzodzosera zvinhu zvakadaro zvinozonotengeswa futi zvinonetsa, uye zvekana ari semaapple haungazivi kuti iri apple ndera nhingi.
Asi vanoti vaya vanenge vatorwa zvinhu zvakaita sembatya kana mbozhanhare vanokwanisa kuenda kunotora zvinhu zvavo kumahofisi ekanzuru vabvisa mubhadharo. Vachideme vanoti nyaya yekuparadza chikafu, michero nemirivo inoitirwa kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera, sezvo zvinhu izvi zvinenge zvatorwa munzvimbo dzisingabvumidzwe. Vachideme vati kana zvinhu zvikagarisa zvisina kutorwa, kanzuro inozozvitengesa. Zvichakadai, vachideme varamba mashoko ekuti mapurisa nevamwe vashandi vekanzuru vari kutora zvinhu zvinenge zvatorwa vanotengesera mumigwagwa, vachiti izvi hazvibvumidzwe nemutemo. Imwe nengo yeZimbabwe Home Industries Association, amai Martha Shumba vati manyepo kuti vese vari kutorerwa zvinhu vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Vati semienzaniso, kanzuro nemapurisa vari kutora zvinhu zvevanhu vari pane mimwe misika yakavhurwa kare kare.
Tipe tiudzei, nokuti ndisu tine rano, titsanangurirei kuti nasitira aikwana kuti munhu mangwana anokuona fanana hausi mutungamiri, nokuti hauna chawabudisa kune munhu kuti atigadzirirei vasikana musaode vasikana kuri kunzi zvakati zvakati, kuri kunzi dreifut vanivanai dreifut asi vari kuuya vachitorora zvinhu nekanzuro munhu achibhadhara.
Zvichitevera mashoko ava Mugabe, gurukota rinoona nezvedunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vakaita musangano nekanzuro yeHarare, mapurisa, masoja nemagadhi jere vakatanga chirongwa chekubvisa vanotengesera mumugwagwa, icho chinonzi chicharamba chiripo kusvika guta rachena. Izvi zviri kuitwawo mune mamwe maguta nemadhorobha, asi mamwe madhorobha achiri kuronga kuti ofambisa chirongwa ichi sei. Vanhu vakawanda munyika havana mabasa, izvo zvave kuita kuti vararame nekutengesa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth. Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West. Manikaland, Chipinge Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani, East, ne West. Mutare, South, ne West. Buhera, South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North. Mzarabani, North, ne South. Mount Darwin, North, ne West. Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Sudan vaSalva Kiir neZuro vakavhura chipatara chekutanga munyika yavo chinorapa itsvo chiri muJuba, vakati iri danho guru munyaya dzeutano munyika. Chipatara ichi icho chiri kugamuchirwa nemufaro munyika ine kurwisana yeSouth Sudan iyi chichapa rubatsiro pachena kuno vose varwere veitsvo vemunyika iyi, kusanganisira vanobva kune dzimwe nyika vanenge vagara munyika iyi kwenguva inokwana mwedzi mitanhatu. Vanhu vanonzi vane mafungiro akasiyana siyana panyaya yekuti zvinoshanda here kunyoresa kuvhota nekuzonovhota kana kuregera, sezvo vanhu vakawanda vakambovhota vari kuti havachisina chivimbo nezvinobuda musarudzo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kushomeka kwehuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota mumatunhu ose munyika, Studio 7 yataura nevagari vemuchinhoi, Kariba neHurungwe kuti tinzwe maonero avo kuti sei vanhu vazhinji vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota uye kuti chii chiri kuita kuti vamwe vade kunyoresawo kuvhota. Mumwe mugari wemuchinhoi, vanowe Mazani, ava vakanyoresa kuvhota vanoti kunyoresa kunovhota nekuzonovhota zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda uye kuti pave neshanduko yavanotarisira munyika.
Ndoona nge kuvhota kana kuregister kunovhota kunobatsira pakuti izvo ndokutoti tikwanise kuunza shanduko yatiri kushuvira kuti ive iripo.
Muzvari Chipo Nyama vekuHurungwe vanoti vakanyoresa nekuda kuzovhota kuti vhoti yavo iwedzere pane mamwe ebato ravo kuti rikunde zvine mutsindo.
Vanowanda vanowedzera kuwanda mavhoti chenowandawo kudarikawo zvangari nevhoti yangu vanobva wedzerao.
Vamazani vanoti dambudziko guru ravepo nderekuti vanhu havachisina chivimbo nesarudzo munyika. Vamazani vanoti vanhu vasinganovhoti vanenge vachitovhotera vanhu vavanenge vasingade, sezvo vachizosarudzirwa vatungamiriri nevanenge vanyoresa nekuzonovhota.
Kunyanya kana vari vanhu vemutauni kudaiso, isusu tikana tikasanovhota zvoro kuti kune vamwe vachativhotera, kunyanya ivava vemumaruwava vekumaruwava.
Asi mumwe mugari wekumakonde vanomo White vanoti havana tariro yekunyoresa kuvhota sezvo pasina shanduko iri kuunzwa nesarudzo munyika.
Last time ndakavhota chinzi ndikavhota tinopiwa chi unowana vhoti ndinochinja zvinochinja kana life yako, kana kuti your life changes on our vota, but patavhota manje it's pointless kundonovhota kwandiri nisekuona kwangu, hapana chinochinja so far hapa nezvachiita kubva 2013 kusvika pari zvinezvi, hapana chamburi chachinja kwandiri.
Mushandi we Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC va David Mbaira avo vanoita basa rekushambadzira kuti vanhu vanonyoresa kuvhota mudunhu rekariba nehurungwe vanoti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuti vakunde musarudzo.
Hanei tino register kuvhota ikodzero yako. For you to win it you have to be in it and in you. Mutadzade kunyeperwa.
Nyanzvi yezvesarudzo nematongerwo enyika vaDanford Cherima vemuchinoi vanoti kunyange munhu achifunga kuti haana chekuvhotera anofanira kunyoresa nekuti panozoitwa sarudzo anenge ave nemamwe maonero nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvinoshanduka shanduka nekunakidza kana nguva yekuvhota yakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Musi wa 14 gumi guru, migwagwa yemuguta guru remuSomalia yakanga yakazara nedzimotikari nevanhu, apo rori yakanga yakatewa nezvinoputika yakaputika mazana nemazana evanhu vakafa. Mushure mezvo rimwe bhambu rakaputikazve mune imwe nzvimbo muMogadishu mekare. Kurwisa uku kwakauraya vanhu mazana matatu uye mazana mana vakakuvara. Uwandu hwavafi hwakadai hausati hwamboitika munhoroondo yeSomalia. Kurwisa uku kwakapa kuti vanhu vakawanda vafe kusanganisira zvizvarwa zvekuAmerica. Kunyange hazvo vagari vemuSomalia neavo vanobatsira pachangoitika njodzi vakabatsira nekushinga, pane zvizhinji zvinoda kuitwa mukubatsira vanenge vapindwa nematambudziko. Kutanga musi wa 17 gumi guru, America iri kutumira ndege dzizere norubatsiro rwokuendesa kuMogadishu kuitira kuti vakapona mutsaona iyi vabatsirwe. America inoshora zvakadzama zviri kuitwa nevanopfurikidza mwero. Mutauriri wemuzinda weWhite House anoti America inomira nevanhu vekuSomalia ichitsigira hurumende yavo kuti vagare murugare vachivaka nyika yavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zvakaitika kuMogadishu kuSomalia. Maaerengero waneni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, makundano echibuku Super Cup ari kupinda masemifinal asina kana nzombe huru imwe chete yenhabvu muZimbabwe zvichitevera kudzingwa kwaitwa Capes United kubva mumakwikwi aya. Michael Okariati anotipanya iye.
Castle Lager Premier Soccer League yadzinga makepe-kepe muchibuku Super Cup mushure mekunge maGreen Machine aonekwa aine mhosva yekukonzera mirizhonga yakaita kuti mutambo wavo neShabani Mine ugumire munzira kumaGlass Stadium musi wa8 gumi guru. Kunyange hazvo nyaya iyi yakatongwa musi wechipiri, gwaro rabva kumutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare rinoti mutambo uyu wapiwa Shabani Mine nezvibodzwa 3-0 uye zveMagreen Machine aripiswa mari inoita iyo zvuru zviviri zvemadhora zvitevera mirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo. Shabani Mine yave kusangana neHow Mine mumutambo wekutanga yemiviri iyo ichatambirwa munhandare Baba Field Stadium nesvondo uchizoteverwa neuyo pakati peBlue City ne Harare City. Premier Soccer League yaronga kuti mitambo iyi itambwe zuva rimwe chete munhandare imwe chete kuitira kukwezva chaunga sezvo zvikwata zvasara mumakwikwi aya zvisina vateveri vakawanda. Mune imwewo nyaya yatichangowana, chekwata cheCapes United chapinda mukuchema mushure mekushaya kwaFriday Piri uyo akaitisa mbiri chikwata ichi achitamba nevatambi vakaita saJoe Shambo, Stanley Duduma, Sheki Tauro naStanford Sticks Mutizwa. Piri ashaikira kuparire nyatwa hospital nhasi masikati, asi urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanoti nhabvu muZimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushaikwa kwaPiri uyo akambotambira chikwata cheMaurias pamwe nekurairidza Capes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Thank you. Muchirongwa che live talk na 8 PM tirikutarisa zvinoreva kudomwa kwavamugabe sa WHO Goodwill Ambassador for Africa on NCDs. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318. Muimbi wechidiki Tarisai Vushe, uyo akaberekwa kuZimbabwe asi achigara kuAustralia, akabura kambo katsva kechitendero kanonzi Revive Us, ako kakatsikiswa kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Tarisai akambokwikwidza muchirongwa chekutsvaga vaimbi cheAustralian Idol, uyo akamboshandawo neDisney pamwe neLion King. Blessing Zulu Studio 7, habata Tarisai akatanga nekumufunza kuti sei akafunga kuimba kambo aka.
And why I chose it is because nezvekuitika zvese in the world, kune ma wars, kune ma political fights, Zimbabwe kusuffer financially and economically, kune ma issues. So I just thought man, we need a hope and to remember that no matter what we are going through kana zvirikuitika kwatiri, Mwari vari kuzviona and vane chinangwa nesu.
Asi zviri nyore here kusikisa uku kuno kuAmerica nekuti iwe unogara kuAustralia uku?
Taitoda kunyatsoshanda nesimba. Pane a few things I don't wait kuti izvinoshanda izvazvishanda. Saka kana wadecida izvozvo, unofanira kuziva kuti kune macosts are involved to travel. Sometimes unotoda kutoti uregedze kurara kuti muachieve zvamunenge muchida kuachieva.
Tiri kuona vaimbi vakati one day vanenge vakuburitsa kambo kamwe chete kana kuti single. Chii chiri kuita kuti iwo umboburitsewo kambo kamwe chete aka kana kuti single panguva inoi?
Single inobatsira kuti inopromota album inenge richiuya. But vanhu vakawanda, ma new artists for example, vanoburitsa one song because vanoda kutesta market, number one. Number two, zvinova seva mari. I remember ndaitaura na Anton neZero manager wa Darlene Jack from Hillsong achiti munhu mufirst world akaspenda $20,000 to $40,000 anenge atonzi arekode an album. So ukaita imagine an album of 10 tracks, 11 tracks ichikosa in between then. Kutotenga kaimba ipapo. And when I know raise a mari from single, sometimes from EP. EP is half of an album now. 5 tracks, 6 tracks. Aga tengi saka pusha over away zera mari yake kuti a record a bigger album for the next project. That's why even wakawanda wakushandisa method yo. And also because my record labels achanyanyo offer my contracts akawanda kune ma artists akawanda. It's either vano offer my distribution and artist anoita self-fund kurekoda album rake. It's because zvinhu zvakudhura, trend yachinja, kwane ma digital downloads. Akusisina ma physical sales muma stores as much as zvaimboitika 10 years ago.
Tichipeta chirongwa chedu, tari ungati imbire here zvishoma kambwe kakanonzi Revivers?
No problemo. Shake a city. We knew our strength, Lord. We thirst for you. Fill us again.
Kambo kanosimudza mweya kubva kumuimbi Tarisai Ushe anga ari parunare kuSydney kuAustralia na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission Amairita Makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokokera musangano wevatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodomwa neWHO saGoodwill Ambassador anomirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiyai mina Chris Gande.